mumwe mugari wekurengo mine amai chetai munharaunda avo vasingaoni vanoti vari kuita zvekukumbira rubatsiro kuitira kuti vaunganidze chikafu chekuriritira mhuri yavo.
Ukagara pamba mwanangu kungogara ini ndinomusha ndinobva kurengo mine kunyajena akangopinda mba ndikagara 1 kg yeshuga iwani 10 kg youfu hakuna saka ndingagarirei pamba.
Dambudziko rakatarisana naamai munharaunda idambudziko rakatarisana nevanhu vakaremara vakawanda munyika yose kusanganisira vari kumaruwa avo vari kuzara mumaguta nemadhorobha vachikumbira rubatsiro. Meya weguta remasvingo vaalek tabe vanoti vari mubishi kugadzisa dambudziko revakaremara vazara muguta mavo nekuendesa vamwe kumucheke Old People's Home.
Then secondly muchaona kuti tine mapazi akasiyana-siyana atakagadzira secity of Masvingo Old People's Home. Kwatoshuvira kuti zvotoshuvira kuti vanhu vakadaro vanenge vakura vaya vatikwanisa kuvatotinavo Old People's Home tichida offer cottages. But zvichitondera kuti nyika yedu haina mari zvakanaka, ekonomia haimari zvakanaka. But it's also it should be one of our primary mandates as a city council, as my policy makers, as the mayor for Guta Remasvingo kuti tione kuti tingavabatsira sei vanhu vavo.
Mambo Chimbani Magudu vakafa mugwadi avo vasingaoni vakurudzira mamwe madzimambo nemasabhugu munyika kuti vape vakaremara rubatsiro pasi pechirongwa chezunde ramambo uye vavepewo minda yekurima kuita kuti vasazomirire kupema chete.
Saka tinokurudzira vari kumadzimambo masadunhu namasabhuku kumaruzevha kwose kuti vaonewo kuti panyaya dzemunda vakaremara vane minda here uye panogoverwa mbeu vavapewo mbeu nokuvabatsirawo nokuvarimira.
Mukuru webasa musangano redisability Amalgamated Community Trust kana kuti DACT vaHenry Chivanga vanoti vakaita ongororo vakaona kuti vakaremara vari kuda rubatsiro vawandisa muguta remasvingo pamwe nedzimwe nzvimbo dzekutengesera munyika.
Nekuda kweikonomi yedu takanga tichiona vanhu vachiwedzera vane urema kupinda mastreets kuti vandopema. Kwakabva kwauya zhara. Zhara iya yauya El Nino drought yakauya zvakabva zvawesena.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti vakaremara vari kuwanda zvichikonzerwa nedambudziko renzara rabata nyika kubudikidza nekushanduka kwemamiriro ekunze. Sangano reWorld Food Programme rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe muzimbabwe vanoda rubatsiro rwechikafu kusvika mwaka wekukohwa gore rinouya. Mukuru wesangano reassociation of disabled elderly persons of zimbabwe vana Botambauga vanoti nekuda kwekuwanda kwevari kupema mumasvingo vari kutsvaga rubatsiro rwemari kuitira kuti vavake imba yeku bikira nekudyira chikafu chavanopa pachena vakaremara. Mukuru webasa musangano runorwira kodzero dzevakaremara reInstitute of Community Development kana kuti ICOD muzvare vongaitinarwo vakurudzira hurumende kuti ibatsire vakaremara nekuvapa zvikwereti zvekutanga mabhizimusi uye kuvandudza hunyanzvi hwemabasa emaoko.
Vakawana maloni avo vokwanisawo kutengesa vochengeta mhuri dzavo nekuzvichengetawo nekuti hazvina zvazvinobatsira hongu zvinobatsira ipapo kuti vanopiwa mari kana kuti vopiwa chikafu asi zvinoreva kuti mangwana vanodzokera murodhi.
Munyori muhofisi yegurukota remasvingo Dr. Admopa zvakavambwa vanoti hurumende iri kubatsira vakaremara nechikafu nemari yekutenga chikafu uye kuvapa minda yekurima pamwe nekuita mamwe mabasa emaoko akaita sekuchengeta huku nezvimwe.
Chiripo ripotyo vakapuwa munda izvozvi vakaremara muno mumasvingo kuti vaitewo maprojects avo. Saka tiri kuona kuti hazvisi zvekungovapa chete zvekudya mafood handout asi nokutovapa mamins of production. Hurumende iri kuita zvakawanda kubatsira vanhu vakadai.
Asi mumwe mugari wekwamucheke vasvoorai chaputsira avo vasingaoni vanoti havachawani rubatsiro kubva kuhurumende kunyange vane mwana wavari kuendesa kuchikoro. Zimbabwe ine vakaremara vanoda kusvika mamiriyoni maviri uye vazhinji vavo vanotambura nenyaya yekuti vanotarisirwa pasi pamwe nekusarurwa vasingapiwi mikana yakafanana nevamwe munyaya dzemabasa, dzidzo pamwe neutano. Mira Studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mtimba.